vakaparura urongwa uhu vablessing Museki vaudza Studio 7 kuti chinangwa chavo ndechekurerutsira varwere kana hama dzavo dzinenge dzichida kuvatengera mushonga.
Saka isi takati kuchiite zvinhu zvinoita impact yakakura kusvika kune vanhu vakawanda, ikaita kuti vanhu vakwanise kuwana zvavari kutsvaga izvi vachishandisa WhatsApp. Zvinobatsira chaizvo nokuti kunyange chembere isina WhatsApp asi mwana anenge anayo kana mudzukuru anayo. Tinoona zvakanakira vanhu kuti zvichabatsira vanhu zvavane mishonga vachiwanawo nemitengo yakanaka. Zvinobatsira utano hwenyika. Mafamasiziwo zvinovabatsira kuti vaende papuratifomu yakati nokuti isu tavakuvaimusika wokuti vatengese zvinhu zvavo kuti vave papuratifomu.
Vati vakavamba chirongwa cheClumi mushure mekunge vaonawo zvichivanetsa kutsvagira vabereki vavo pamwe chete nedzimwe hama dzavo mishonga. VaMuseki avo vari kushanda kuBritain pari zvino vati vanhu vanokwanisa kutumira mibvunzo yezvavari kutsvaga panhamba dzinoti +263 788 257 164 vobatsirwa. Vatsananguravo kuti vanoshandisa mobile application iyi vanongoisa zita remushonga votsvagirwa kune mishonga yavari kuda pamwe nemitengo.
Ndinokubvunza mubvunzo kuti uri kupi, uri kutsvaga mushonga wakaita sei? Mushonga uyu unokwanisa kuvataurira nokunyora kuti mushonga wacho zita remushonga wacho kana kuti unokwanisa kuisa picha yeprescription. Zvatinokurudzira ndezvokuti unodzima madziso dzako ekuti zita rako wongosiya pane prescription chete pakanyorwa prescription kuitira kuti mafamasisi vagoona prescription yayo. Nzvimbo yaunenge uchida kuita unokwanisa kuti Harare inotora Harare yese, ukati CBD inotsvaga mafamasisi ari muCBD yotumidzira chichemo chako ichautsvaga. Mafamasisi vanobva vaona ipapo, vanobva vatoona mameseji yako ekuti pane munhu ari kutsvaga chakare. Havazivi zita rako, vanongoziva kuti pane munhu ari muHarare ari kutsvaga chakare. Ivo vanokwanisa kuzotaura kuti tinacho kana kuti hatina.
VaDavid Mukamba vane dura remushonga kana kuti rinonzi Harare Famasi vati chirongwa ichi chiri kurerutsira varwere zvakanyanya.
Chandaona ndechekuti vanhu vakawanda vakukwanisa kudi kubvunza kuti mushonga inowanika here, inowanika kupi, inoita mari, vasati vasimuka kubva panzvimbo yavanenge vakagara. Naizvozvo manje zvinoita kuti makosi avo ekutsvaga mushonga adzikire, kozi makosi mazhinji mamwe anga achibva panyaya yekuti vanhu vanenge vachifamba vachitenderera vachitsvaga mushonga vasingauwani.
VaMukamba vatiwo kubva zvatanga kushanda mobile application mavhiki maviri apfuura wandu hwevanobvunza mishonga kuchitoro chavo hwawanda. Izvi zvatsigirwawo navaShepherd Marufu vane chitoro chemishonga chinonzi Long Range Pharmacy.
Mainquiries ari kuwanda akawanda. Application inotidetsera kuti varwere vedu vakwanise kuwana mushonga vasati vafamba. Anongoenda papa application ofunza kuti mushonga ndouwana papi. Ini kana ndinawo ndotoresponda ndomupa price. Kana achidecida kuuya akuuya achiziva kuti ndiri kunanga paLong Range Sovincon instead yekuti atenderere mutown.
Vachitaura neStudio 7 Muzvare Sarudza izvo vari kurapwa chirwere chegomarara vati mushonga wanoshandisa wawanikwi kuzvitoro zvakawanda zvemishonga asi kuburikidza nemobile application iyi vave kuziya pekunanga.
Indoshandisa Chlorambasi saka yanga ichindinetsa kutsvaga, taifamba zvakanyanya asi nemobile application iyi ndakashandisa kekutanga zvikandiitira nyore, ndakabva ndangoudzwa kwanga kune mushonga uyu.
VaMuseki vati kubva zvavakaparura chirongwa ichi vari kubatsira vanhu vanodarika chiuru chimwe chete pazuva. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.